This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikuitika mzimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzindawe Voice of America urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba ze Zimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 7, 2014.
Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc.
Munotibata pa 909 am 4930 kana pa 12080 ne 15455 kilohertz pa shortwave.
Munokwanisawo kutinzwa paintanet pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Tunadzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Nemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri ndichitevera zvine zviri munhau dzedu dzanhasi.
Hurumende inoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi.
MDC inoti haitadzi kuwana hope nenhengo dzayo diki dziri kuda kupatsanura bato iri.
Mutungamiri wezanu PF Robert Mugabe vanoti amai Mujuru nava Emmerson Mnangagwa handivo chete vanofanira kukukidza chigaro chemutungamiri webato iri vachiti simba riri muvanhu.
Harare Residence Trust yokokwa nechitatu nekomiti yeparamende inoona nezvematunhu kuti itaure pamusoro pezviri kunetsa muguta reHarare.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikudzai zviri kuitika munyika.
Bazi rinoona nezveupfumi nhasi raburitsa mashoko anoratidza pachena kuti mamiriro aita upfumi haachina kunaka uye zvinhu zvinogona kutonyanya kuipa mumwedzi mishoma inotevera. Mugwaro rinoburitswa pamwedzi nebazi iri reTreasury State of the Economy Report, bazi iri riri kuyambira kuti mumwedzi mishoma inotevera nyika inogona kuramba irumadhaka panyaya dzemitengo yezvinhu kana kuti deflation, zvichireva kuti zvitoro zvinenge zvozara nezvinhu zvisina anotenga. Bazi iri rinotiwo mari yemitero inowanikwa nehurumende yaderera nezvikamu gumi kubva muzana, zvichiratidza pachena kuti mari yekubhadhara vashandi ichanetsa.
Hurumende yakawana mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mana nemasere emadhora kana kuti 248 million, asi iyo yaitarisira mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe emadhora nemakumi matatu nematanhatu kana kuti 273.36 million. Bazi iri rinotiwo makambani gumi nemashanu anoita zvesimbi nezvimwe akavharwa muna kukadzi. Uwandu hwezvicherwa hwakadererawo zvakanyanya. Gwairo iri rinoratidzawo kuti mari dzekubhadhara vashandi dzichiri dzakawandisa, izvo zviri kusiya hurumende isina mari yekuita zvimwe zvinodiwa zvakaita sekugadzira migwagwa. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinokuda kuti Zimbabwe haisina mari yayo yave kungorarama nemari dzedzimwe nyika. Zvinochireva kuti haichagoni kuita zvainofanira kunge ichiita nekusumudza mari inenge ichitenderera muupfumi hwenyika. Saka zvainongogona kuita chete maringe nehomwe yehurumende. Zvino homwe yehurumende hainawo chainacho, zvichireva izvo kuti yanguva mufakoti.
Bazi iri riri kutiwo iyo homwe yehurumende yamuri kutaura iyi, Dr. Kanyenze, mari dzavari kuwana kubva kumutero dzakatodonha nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10%. Munoona sei mashoko aya?
Mashoko aya ari kungoratidza zvatanga takutoziva nechekare, zvatakatanga kutoona gore rapera kuti nyika yanga ichingotsuduka ichienda kumawere. Nokuti kusumuka kwezvitengeswa zvedu zvatotengesa kunze kwenyika kwaderera, zvinounza izvo mari dzimwe nyika yatinoshandisa munyika medu. Saka naizvozvo zvakutorewa kuti mari inogona kushandiswa nehurumende iri kungoramba ichingoshomeka, ichingoderera. Saka zvataurwa izvi zvinotoratidza kuti zvatanga tichingoona zvakatanga gore rapera zviri kuramba zvichingoenderera mberi, nokuti hapana chinoratidza kuti hurumende pane zvaichaita nguva inotevera, shomanana inotevera, kuti iite kuti zvinhu zvidzoke pakare pazvanga zviri. Saka zvinochireva kuti ticharamba tichingotarisana nekuderera kwehomwe yehurumende. Zvozvo tichisa paaitaurwa navabiti paya kuti tawanza mbako padehwe reshindi. Zvino dehwe reshindi iri riri kuramba richingoderera, ndo zvazviri kuratidza. Asi zvatinofanira kunge tichiita zvichiramba zvakakura zviri pamusorosoro. Tine zvikwereti zvezvinhu zvatisina kubhadhara gore rapera zvinofanira kunge zvichibhadharwa, asi mari yacho yashomeka chaizvo. Saka zvinotireva kuti homwe yehurumende icharamba iri pakati home ichaipo pagore rino sa2014.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti harisi kuzoshayiwa hope nemusangano wakaitwa nemugovera, nedzimwe nhengo dzebato iri dzichizivisa kuti dziri kuenderera mberi neurongwa hwekuti utungamiri hwebato iri ushandurwe uye kuti zvinhu harisati zvagadzikana mubato iri, izvo zvinopikisana nemashoko emutungamiri hwebato iri vaMorgan Tsvangirai. Mutauriri weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti bato ravo richatorerawo matano nhengo dzavo dzakaita musangano nevatori venhau idzi. Idzo vanoti inhengo dzepasi zvekuti hadzina zvikuru zvadzinokwanisa kuita mukutsemura bato iri. Nhengo idzi dzinoti munyori mukuru muboka revechidiki uye vari nhengo yeNational Executive vaPromise Mkwananzi, nhengo yeNational Executive vaLast Mayenga Hama, Director General vaToende Pishone pamwe navaJacob Mafume. VaMafume vakaziviswawo pamusangano uyu kuti ndo vachambove mutauriri wechikwata chiri kuda kuti utungamiri hushandurwe ichi. VaMwonzora vanoti National Council yebato ravo ichasangana svondo rino kuti izeye nezvenyaya iyi. Chikwata chakasangana nemugovera ichi chiri kutsigira kurudziro yakaitwa nemutevedzeri wemubati wehomwe vaElton Mangoma yekuti vatsvangirai vasiye chigaro chavo sezvo vatadza kubvisa vaMugabe pachigaro. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMwonzora.
Kapress conference kakaitwa paweekend apa. Kapress conference kakari kemanga-manga chaizvo, nokuti kakaitwa nevanhu vasina mapositions atingati akati kwesere mumusangano. Nyaya ipo ndeyokuti press conference iyo haina zvairevo.
Saka pane matanho amuchatora here sebato kutorera nhengo dzenyu?
Hongu, pane musangano weNational Council uchaitwa svondo rino. Tichazwa kuti dare rinoti kudii pane vanhu vakadaro, nokuti takaita press conference yapresident pamwe chete nevatungamiri vanosanganisira vana secretary general. Utungamiri hwedu hukataura kuti tava nekubatana muMDC. Saka pakazoita munhu anoda kuunza manyongori muMDC achikanganisa struggle yevanhu, izvozvo hatinyanyi kuzvibvumira, nekuti MDC ibato revarombo, ibato revanhu vakadzvinyirirwa, ibato revanhu vari kuda pundutso munyika muno. Saka tiri kuona kuti nyika yakodzoka zvekumamvemve. Saka tinofanira kubatana kuti tiite make sure kuti kana maelections auya tinge tiri tinokunda musarudzo idzodzo. Hatikundi musarudzo idzodzo tichiita zvedambe senge zvanga zvichiitwa paweekend, zvokuti vanhu vanofunga vari vatatu vanofofurirana voenda kunoita kapress conference vachingoda kukanganisa kubatana kwanga kwakoitika mubato redu.
Chii chiri kuita kuti izvi zvirambe zvichiitika vaMwonzora?
Chiri kuitika ndechokuti ZANU-PF neCIO zviri kushanda zvikuru, ende kana zvichishanda zvinoshanda futi zvichisenzesa vamwe vedu vanenge vari mubato kuti itai chakati, kuti itai chakati. Eidha vanosenzeswa vasingatozivi kuti vari kusenzeswa. Izvo muvenga arikuda kuti mupatsanurane struggle yenyu ishaye simba. Nyaya iripo ndeyekuti tinofanira kubatana, tinofanira kutevedzera zvakataura president wedu kuti ngatibatanei, ngatisiyane nenyaya yekuti takakanganisirana chii svondo rakapera kana kuti gore rakapera. Nyaya iyi iripo ndeyekuti Zimbabwe yasvika pakashata. Zimbabwe yakuda kuti tibatane kuitira kuti tibvise chihurumende ichi.
Vanga vari mutauriri MDCT vaDouglas Ngonzora vari parunare muHarare. Asi vamukwananzi vanoti kuti mubato ravo muve nekubatana musangano unofanirwa kudzokera kuzviga zvekongresi ya 2011 kwete kuti vatungamiri varambe vachinyomba pamwe nekumisa vamwe mabasa zviri kunze kwebumbiro rebato.
Takaita musangano kuti tijekese nyaya yekuti zvinhu zvatainyunyuta zvine chekuita nekuremekedzwa kwebumbiro remutemo MDC, zvine chekuitwa nekumiswa kwemhirizhonga nemashokero engo anotaurisa pamufaifai nepamwe pakasiyana siyana, zvine chekuita nekudzingwa nekususpendwa kusiri pamutemo kwemaleaders emusangano akasarudzwa kumakongresi akasiyana siyana, uyezve zvine chekuita nekubuda neroadmap ichaita kuti kuindwe kucongress ichange iri pachena isina kubiridzira pasina kugumurwa kuri kuitwa vanhu vari mastructure vanova ndivo vanenge vachizoona pacongress inenge ichizoitwa.
Tambobatawo vamonzora vari kutaura kuti bato ravo harishaiswi hope nedanho ramakatora iri vachiti musangano wenyu wakaitwa nenhengo dzepasi, munoti nemashoko?
Takakosha mashoko akataurika ende nekunzwisisa kuti mashoko akataurika mutumwa ana mbonji mashoko akataurika hanei kuti akabva kunani. Takakosha mashoko andataura ekuti isu tiri kuda kuti musangano udzokere pamutemo pabumbiro rawo utevedzere zviri pamirayo yayo yepfinza yemusangano. Tiri kuda kuti nyaya yemhirizhonga kugweru kwakarohwa vanhu kuti kuda kuti zvimire zvekurohwa kwevanhu, zvingava kumaradio, ingava pamaofisi zemdc, tikuda kuti vana mdc vasarohwe. Tingaita sechishindi kuti mdc yakurova vana vayo. Takatadza kurova vanhu vakabirira maelections asi takutadza kuti tidzore vanhu vedu vasarovane vajekeserane nepfungwa nemaidhiya dzavanenge vainavo.
Bato rikakutorerai matanho pamusoro pemusangano wamakaita uyu mungazvitambira sei?
Matanho akaita sei kudii? Problem yatinayo ndeyekuti mutungamiri warega musangano uchiita constitutional breakdown. Munhu wese akuita zvaanoda, vamwe vari kudzinga vanhu zvichiri pamutemo, vamwe vari kungotaura zvavanoda kutaura. Saka pari zvino hapana munhu anokwanisa kutora matanho kune umwe munhu kusvika tagadzirisa tadzosera musangano pamutemo nepamurayi yayo. Totanga kubva ipapo taakufamba tadzosera vanhu vese vakasuspendwa zvisiri pamutemo pazvigaro zvavo, tamisa nyaya yemhirizhonga, tamisa nyaya yemashoko eruvengo ari kutaurika, tofamba gwara remuti, tabatana, tagadzirisa, tazeya nyaya dziri kuda kuti musangano unge usina kubatana, togadzirisa zvese zvinoda kuti zvigadzirise, munhu wese anozviziva, tochibatana, tofamba toenda mberi.
Vanga vari munyori mukuru wevechidiki muMDCT vaPromise Nkwananzi vari parunare muHarare. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa vanotiwo kana bato reMDCT richida kupinda musarudzo dza2018 rakabatana rinofanirwa kukasika kugadzirisa zvinetswa zviri mubato iri nguva isati yapera.
Chiitiko ichi chinoratidza kuti dambudziko reutungamiriri hwemuMDC zvikuru nyaya yekuti vatsvangirai vape mumwe munhu chigaro chekutungamirira bato iri. Ichiri dambudziko. Dambudziko iri harina kugadziriswa. Kune zvichiri kunetsa kune zvikuru avo vakambomiswa basa vari kumboongororwa nokuda kwekutaura masoko iyayo kana kunyora tsamba. Saka kana vasati vagadzirisa nyaya iyoyo, vamwe vachiri pasi pesuspension, vachiri kuongororwa, zvinoreva kuti dambudziko iri harisati rapera uye kuti pachine vamwe vachiri kunyunyuta. Asi dai zvazviri kuti kumbomiswa basa kwamangoma kwakanga kwaisendekwa parutivi kana kuti kwakatonzi hakushisipo zvabviswa, zvaireva kuti zvagadzirika mubato. Asi nekudawo kuti vachiri kuongororwa vachazoenda pamberi pedare, saka dambudziko iri hasati rapera, saka kune vamwe vachiri kunyunyuta, ndozvazviri kungoratidza.
Tataura neveMDC vamonzora vari kuti musangano uyu hauna zvikuru zvaunorehwa nekuti vakaupinza kana kuti vakagadza musangano uyu inhengo dzepasi mubato, munowirirana nawo here?
Zvinogona kuti izvo hakuna zvikuru zvingaitwa zvazvo, asi zvinoratidza kuti nhengo idzi dzichiri kuita mapress conference hadzisisiri chikamu cheMDC kana MDC yacho isiri kugashira dambudziko ravo rokuti vachiri kuramba vachidanidzira kuti pave nekuchinjwa kweutungamiriri.
Zvingagadzirika sei izvo vaMutasa?
Handioni sezvichagadzirika izvozvo kana ava vamwe vechikwata ichi chiri kumira navamangoma chichiri kuita misangano chichitaura nevatapi venhau kuti vatakamira nenyaya yavo yokuti pashanduke utungamiri hwemubato. Zvinoreva kuti patova nedambudziko rokuti ivo kuda vakutozvibuditsa mupati nokuda kwekutaura masoko iyayo kana kuti pati ichangovadzinga.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vachishanda vakazvimirira vaCharles Mutasa vari parunare kuSeattle muWashington muno muAmerica.
Zvichakadaro, mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vakagurudzira nhengo dzavo kuti dzibatane kuitira kuti dzizadzise basa radzakatarisana naro rinove rekubvisa ZANU-PF pachigaro. Vachitaura kuvatsigiri vavo nezuro kunhandare yemukobha mugweru, vatsvangirai vakati ZANU-PF yakundikana kushandura upenyu hwevana veZimbabwe, vakati yave nguva zvino yekuti vana veZimbabwe vatore masimba avo kubva kune vashoma vezvematongerwo enyika vari kutadza kufambisa basa nemazvo.
Makateerera kunepfenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC.
Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorera zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com.
Kana muri muSouth Africa munokwanisa kunzwa Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 010-591-6465. Tinodzokorora namba idzi zvakare 010-591-6465.
Kune avo vari muAmerica neCanada, munogona kunzwawo Studio 7 pafoni nekuridza panhamba dzinoti 712-432-5882. Namba idzi zvakare 712-432-5882.
Vari kuBritain, fonai panhamba dzinoti 0330-010-3344. Namba dzemuBritain zvakare 0330-010-3344.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika iri kuyambira kuti nyaya yekuti ndiani achatora chigaro chekutungamirira bato reZANU-PF icharamba ichichiriridza, kunyange hazvo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakataura kuti yave kukonzera zinyekenyeke mubato ravo. Vachitaura kwamurombedzi mudunhu reMashonaland West neZuro, vaMugabe vakati muteedzeri wavo amai Joyce Mujuru kana gurukota rinoona nezvemitemo vaEmerson Mnangagwa handivo chete vanokwanisa kuvatsiwa. VaMugabe vanotiwo vatungamiri vachasarudzwa nevanhu. Mubato reZANU-PF mune kunetsana kwakanyanya zvikuru matunhu akaita seMasvingo neMidlands. Kunetsana uku kunonzi kuri kuunzwa nezvikwata zvinonzi zviri kutsigira amai Mujuru navaMnangagwa. Hatinokwanisa kubata vaviri ava, asi vanosimboramba vose kuti vane zvikwata zvavanotungamira. VaMugabe vakatiwo havasi kusiya matomu iko zvino nekuti vachine basa ravasati vazadzikisa. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinotiwo nyaya yekuti vaMugabe vave nemakore makumi mapfumbamwe ichaita kuti bato reZANU-PF rirambe richiita zinyekenyeke. Tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi kuti tinzwewo maonero avo.
VaMugabe ndivo vatwa masimba uye vachiri kuda kuramba vatwa masimba. Havadi kuhwa nyaya idzodzi dzichiramba dzichiendera mberi dzokuti vovatsiva ndiani, ivo vachiriko pachigaro.
Asi mashoko avo anobatsira here yaya kuti vanhu vasataure nenyaya yeutungamiri hwebato?
Mashoko avo ava haanyanyopesera, anotoita kuti nyaya iyi ichidzika, vamwewo vachatanga kuda kuti vapinde. Izvi zvakaita sekuti kuda vanhu vaviri vari pamusoro, asi zvavataura izvi zvichaita kuti vamwewo vazouya. And izvozvo ndokunga zvinovabetsera ivo vaMugabe kuti kana vazhinji vakanzi vava mudariro, panenge pasisina masaisai akanyanya ari kutarira pavanhu vaviri kana kuti pamapoka maviri, zvinobva zvaita kuti nyaya yachona ive nyaya isina masaisai akanyanyosimba nokuti pane pawandiwa pairi.
Ko, mashoko avo ekuti pane rimwe basa ravasati vapedza munoaona sei vaMudzengi vaane makore makumi mapfumbamwe kuchitiwo vatonga kwemakore makumi matatu nemana?
Mashoko avo anongoratidza kuti vanoda kuramba vari pachigaro kana kuri kuti vanenge vari vapenyu. Ndozvizokuita pachena kuti vutungamiriri hwavo ndehwoupenyu, ndozvavanoda izvozvo, nokuti nemakore avasvika kuti varambe vachitaura chaizvozvo kureva kuti vari kutoti chipo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare.
rimwe remasangano evagari vemuHarare raHarare Residents Trust rinoti riri mushishi rekugadzirira gwaro rekunotura kukomiti yeparamende inoona nezvematunhu nemusi wechitatu. Komiti iyi inotungamirwa namuzvare Irene Zinde. Mukuru weHarare Residents Trust waPrecious Shumba vanoti sangano ravo rakakokwa nekomiti iyi kuti rizotaura zvichemo zvevagari vemuHarare. Vagari vemuguta reHarare vagara vachichema nedambudziko rekushayikwa kwemvura, asi vachiwana tsamba dzekuti vabhadhare mvura mwedzi woga woga. Vashumba vanotiwo zvakakosha kuti vapote vachiwaniswa mukana wekutura nhunha dzevagari kukomiti iyi sezvo paramende iri iyo inodzika mitemo. Mavhilas Muhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro navashumba kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Tiri kunge tichitaura pamusoro pekushata kwemamiriro eutongi hwekanzuru yeHarare. Tichitarisa mari dzinowanikwa naTown Clerk nemakurukota ake mumanagement yeCity of Harare. Tiri kutarisa zvakare nyaya yekuwandudzwa kwemitemo yelocal government, tichitarisa constitution yedu yeZimbabwe yatingati harmonization yemitemo, ngekuti tiri kuona kuti minister welocal government wari kuramba wachiwe nemasimba kumakanzuru. Isu tichitarisira kuti muguta reHarare chitungwiza ruwa neepwet kunofarirwa kunge kwane Harare Metropolitan Council inosanganisa maMPs, masenators nemadzimai kuti pagadziriswe nyaya dzehupfumi nebudiriro munzvimbo yeHarare Metropolitan. Saka ndidzo dzedzimwe nyaya dzatichabata, uye tiri kutarisa nyaya yekuwanikwa kwemvura, nyaya dzeuori mukanzuru, nyaya dzekushayiswa simba kwevagari, uye kuti tiri kuda kuti mitemo iripo yeEden Castles Act, Regional Town and Country Planning Act ngaishandurwe zviwe zvinobudisa pfungwa dzevagari neugaro hwakanaka.
Zvakakosha sei kuti masangano akadai serenyu awanikwe achideedzwa kuparamende kuti mutaurewo nhunha dzevagari vemuguta irori reHarare?
Zvinokosha kusimudza izwi remugari, zvinokosha kusimudza izwi reanotambudzika ari kwaanogara, uyo asinganyanyi kuwana mikana yekutaura nemapazi ehurumende. Dare reparamende rakatikoshera kuti ndiro rine wamiririri wakasarudzwa nevanhu. Saka zvarinotura nemaonero aro zvakakosha mukuwandudza kugadzirwa kwemitemo nezvinangwa zvehurumende kuti igadzirise mashandiro emapazi ehurumende atingati maministries, dzekuti kuparamende ndiko kune simba rewagari. Saka kana kuparamende kuchipiwa mukana wekuti masangano ewagari ataure, zvinotipawo kurudziro yekuti izvi zvinogona kuti zviwandudze magariro ewanhu, uye kuti nyaya dzinonetsa dzinogona kuwana mukana wekukurukurwa nekugadziriswa.
Avanga vari mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vachitaura muHarare naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvakaitika mitambo yenhabvu mukupera kwesvondo. Totanga nemitambo yePremier Soccer League.
Chikwata cheHawkmine 0, Dynamos 1, Wange 5, Buffaloes 1, Capes United 1, ZPC Kariba 1, Shabani Mine 3, Triangle 1, Bandu Rovers 0, Black Rhinos 1, Kotiwo Chicken N 3, Harare City 0, Ukuo Chapungu 0, Highlanders 0, Chiredzi FC 1, FC Platinum 1.
Totariza zvakabuda mitambo yeku Britain ye Barclays Premier Soccer League. Manchester City 4, Southampton 1, Aston Villa 1, Fulham 2, Cardiff 0, Crystal Palace 3, Hull City 1, Swansea 0, Newcastle 0, Manchester United 4, Norwich City 1, West Brom 1, West Ham 1, Liverpool 2, kuchizoti Everton 3, Arsenal 0.
Topedzira nekutarisa nhabvu yemusouth Africa Premier Soccer League. Mpumalanga 1, Wits University 2, SuperSport United 1, Orlando Pirates 0, AmaZulu 2, Free State Stars 1, Pretoria University 1, Polokwane City 2, Kotwo Kaizer Chiefs 0, Mamelodi Sundowns 1, Bloemfontein FC 1, Platinum Stars 0, Maritzburg United 1, Golden Arrows 0.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. nasi, tirikutarisa zviri kuitika mubato reMDC inotungamirwa naVamogen Tsvangirai, zvichitevera musangano wakaitwa nedzimwe nhengo dzinoti dziri kuenderera mberi nenyaya yekushandura utungamiri webato.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nasi manheru, apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318. Muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika, munogona kuenda paweb pedu pa www.studio7news.com. Mwenda pakanzi live talk, mufona international access code yenyu panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure palive talk muri kuBritain, America nedzimwe nyika. Nako kambo chauta kubva kuna mushakambo Simon Chopa Chimbetu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvonguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Hurumende inoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzoupfumi.
MDC inoti haitadziswe kuwana hope nenhengo dzayo diki dziri kuda kupatsanura bato.
Mutungamiri wezano PF Robert Mugabe vanoti hamai Mujuru navamunangagwa handiwo chete vanofanirwa kukwikwidza chigaro chemutungamiri webato vachiti simba riri muvanhu.
Harare Residence Trust yokokwa nechitatu nekomiti yeparamende inoona nezvematunhu kuti itaure pamusoro pezviri kunetsa muguta.
Anokuoneka emanhera anhasi, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina, Sandra Nyaira na Chris Kandemiri.